chikuru ndechekuti kubva pauya minister Matema kuzoita minister of education hatisati tasangana navo kubva vachipinda nonga pane mwedzi mitatu mina. Saka kuti tiende mberi zvakanaka tofanira kugara kana minister wedu toonesana kuti mamirira akaita zvinhu hongu munhu apinda musasaidzva tomuratidzawo kuti hapane dombo, hapane rwizi, hapane nyoka, hapane shumba, apa ndopanoitirwa matare, apa pakadai pakadai. Kureva izvo tingokumbira kuti tikwanise kunzwisisana naminista. Munhu anga ari kuhome affairs tomuziva munhu anga amboita ambasada, munhu amboshanda shanda muhurumende wamugabe auyewo kuhurumende. Saka dada kuti timbogara navo pasi tione kuti toita sei kuti tiite masaka pamwe, ndochekutanga. Asi chiripo ndechekuti tsamba yatakanyora inova yatodairwa nekuti nhasi na2 o'clock patove nemusangano uri kuatendwa naminista nemaunion ese sekuona kwandaita invitation yanzi 2 yekumusangano na2. Saka ndodavira kuti padai tsamba yedu yaita kuti vatidaidze kana kuti vanga vagara vaine urongwa iwowo. Saka tongomirira kuti tizonzwa kuti after tasangana navo chii chichabuda pamusangano iwowo.
Imiwo panyaya yekuti vana vabvumidzwe kunyora bvunzo yepakati pegore, makamirawo papi sesangano?
Tiri kutarisa kuti hurumende inzwisise kuti decision yekuvhurwa kwezvikoro inongova decision inokwanisa kutaurika pakati pehurumende, vemachechi, vamwe varidzi vezvikoro, varayiridzi nemamwe mastakeholders. Nepamusana pekuti tikangovhura zvikoro nepamusana pekuti zvinofanira kuvhurwa, tinenge takanganisira vana vakawanda. Chekutanga ndechekuti even maexams acho akanzi anyorwe, tikuona kuti pane vana 60,000 vanofanira kunge vachinyora, vanenge vachifamba from point A to point B. Maexams akanzi atange ne 8 o'clock, vanenge vachifanira kukwira bhazi, vanenge vasvika here ne 8 o'clock dzacho. Pane vamwe vanenge vabva toti mwana vabva kwamutare ari vazonyora kuHarare kushowground. Vana ivavo vanosigara mumaloji, vamwe vanogara mumahotera. Vana ivavo vanotadza kudini kuwana accommodation nepamusana pekuti zvinhu izvozvo zvakavharwa. Saka ndozvarikutaura kuti malogistics ese iwayo anofanira kugarwa pasi oongororwa kuti kufamba kwacho vanofamba sei. Maexams achidzi anotanga na8 vanenge vasvika here mwana anobva kuchitungwiza anonyorera kuHeathcliff, mwana anobva kuPelanda vaanenge achienda kunonyorera exam yake kana kuti kumupopoma anenge asvika here. Saka zvese zvinhu zvatotaura kuti ngatigarei pasi vanhu vanzwisise kuti zvinofamba sei. Nekuti kana tikati zimuseki yati maexams ngaanyorwe, saka ngaanyorwe, tichitadza kuunderstanda kuti situation yedu iri difficult pakuti social distancing yacho inotangira kubhazi yoenda pamutsetse. Mwana utotudze exam ratanga na8 o'clock apa ari kuchitungwisa, bhazi harisi kuuya, zopwa harisi kufamba. Saka zvese zvelogistics zvetransport zvofanira kugarwa pasi zvoongororwa kuti zvoitwa sei. Torega ngoita chimhanye mhanye nepamusoro kuti kadaro tichatodisadvantage vana vakawanda futi.
Tiri kuonawo kuti imi sesangano revarayiridzi pamwe nemamwe masangano muri kutyira nyaya yesocial distancing pakuti vana vange vachidzokera kuzvikoro. Zvii zvimwe zvamuri kushushikana nazvo?
Social distancing hongu chimwe chinhu chatataura nezvacho, asi pane nyaya yefumigation, pane nyaya yesanitization, pane nyaya yeprovision yemamask, pane nyaya yemappees, pane nyaya yekuti pane zvikoro zvinonyorerwa maexams aya zviri kushandiswa semaquarantine centers, zvinenge zvagadziriswa yekuti vana vagonyora. Ndozvimwe zvichemo zvatinazvo, nokuti varayiridzi vacho vari kuchema kuti tikatadza kugadzirisa zvinhu izvi topinda here mune sosori nepamusana pekuti zvanzi namambo pindai. Hatisi kuda kuti titadze kugadzirisa zvinhu zvedu nepamusana kuti tikadzimara tadaro taakutokanganisa nyaya yedu. Dai tagara pasi taonesana vanhu vateerera zvatiri kutaura zvigobatsira tese. Ndochega chachida kuti zvikakurumidza kugadziriswa izvozvo zvinonakira tese.